Umwe umbo. Pane umbo wevanochera matongo unotsigira zvinotaurwa neBhaibheri here? Muna 2014, mumagazini inonzi Biblical Archaeology Review, maiva nenyaya yaiva nemubvunzo waiti. Vanhu vangandi vanotaurwa muBhaibheri kubva kuna Genesis kusvika kuna Maraki, vanonzi nevanochera matongo vaivako. Mhinduro yacho yaiti 50 zvichikwira. Asi mumwe murume ainzi Tatenai haana kutaurwa mumagazini iyi. Aimbovani? Ngatimboongororai tinzwe zvinotaurwa neBhaibheri nezvake. Jerusarema raimbova pasi peumambo hwePezhia. Guta iri raiva munzvimbo yainzi nevaPezhia mhiri kwerwizi, uye nzvimbo yacho yaiva kumavirira kwerwizi rwaYufuratesi. VaPezhia pavakakunda Bhabhironi, vakasunungura vaJudha vachibva vavapa mvumo yekunovakazve temberi yaJehovha kuJerusarema. Asi vanhu vaishora basa rekuvaka raiitwa nevaJudha vakanyepa kuna mambo wePezhia, vachiti vaJudha vakanga vachipandukira hurumende. Mambo Darius I paaitonga kubva muna 522 BCE kusvika muna 486 BCE akaudza mumwe mukuru wehurumende yake ainzi Tatenai kuti aongorore nyaya yacho. Bhaibheri rinomuti gavhuna wemhiri kwerwizi. Ezra 5:3-7. Pane mahwendefa ekiuniform akati wandei ane zita rekuti Tatenai akawanikwa panzvimbo inofungidzirwa kuti yaichengeterwa zvinhu zvemhuri. Pane hwendefa remuna 502 BCE rakasainwa pashure pekutengeserana zvimwe zvinhu, uye rinoratidza kuti mumwe munhu wemumhuri iyi aiva neukama naTatenai anotaurwa muBhaibheri. Hwendefa iri rinoti munhu akapupurira kutengeserana uku aiva mushandi waTatanu, gavhuna wemhiri kwerwizi. Tatanu akanyorwa muhwendefa iri ndiye Tatenai anotaurwa nezvake mubhuku reBhaibheri rinonzi Ezra. Zvii zvaakaita? Muna 535 BCE, Koreshi akaronga patsva nzvimbo dzaaitonga kuti dzive maprovinsi, uye imwe yacho akaitumidza kuti Bhabhironi uye mhiri kwerwizi. Nekufamba kwenguva, provinsi iyi yakazodimburwa kuti pave ne2, imwe ichibva yanzi mhiri kwerwizi. Provinsi yainzi mhiri kwerwizi yaisanganisira Kousiria, Fenikia, Samaria neJudha, uye kunenge kuti kuDamasco ndiko kwaiva nemakurukota aiitonga. Tatenai akatonga provinsi iyi kubva muna 520 kusvika muna 502 BCE. Tatenai paakaenda kuJerusarema kunoongorora nyaya yaipomerwa vaJudha, akadzoka achiudza mambo Darius kuti vaJudha vaiti Koreshi akavapa mvumo yekuvakazve temberi yaJehovha. Nyaya iyi yakaongororwa pachishandiswa zvinyorwa zvehurumende, zvikabva zvaonekwa kuti vaJudha vaitaura chokwadi. Saka Tatenai akaudzwa kuti asiyane nevaJudha uye akateerera. Kutaura chokwadi, gavhuna Tatenai wemhiri kwerwizi haana zvinhu zvikuru zvaakaita zvingaita kuti anyanye kuzivikanwa. Kunyange zvakadaro, Bhaibheri rinotaura nezvake uye nezvebasa raaiita. Uhu ndeumwe umbowo hunoratidza kuti vanochera matongo vanobvumawo kuti zvinotaurwa neBhaibheri ndezvechokwadi. Ndipo panoperera nyaya yacho.